Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera ndira 1 2022 makateerera ku Studio 7 nebenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 tiri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chinova chirongwa chekutanga mugore rino idzva ra 2022 ndinoimba kuti mapinda zvakanaka mugore idzva uye ndichikushuvirai kuti gore ra 2022 ringe rakanaka kwamuri mose ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi Vanhu vakawanda vanoti havana kupemberera kusvika kwegore idzva sezvo vanga vachizviitira mabasa avo emazuva ese.
Mugore dzva takapinda zvakanaka asi samara jairira taita kuripinda gore dzva iri tapinda tichicelebrate tiri kumabhawa nevamwe tisina kuizwa tinoitwa sehuku munzi ndai muzvirugu asi takangozvoshiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo tikaripembera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyange tatisingaridze radio asi takanakigwa
Studio 7 inoenda kumasvingo uko inonzwa mafambiro aita zvinhu muzuva ranhasi nhasi tichanzwawo vateereri veStudio 7 vachikwazisa hama neshamwari pano pachirongwa muzuva ranhasi regoredzva ra 2022 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vaswera vari kumabasa avo semazuva ose asi vamwe vavo vanoti vakwanisa kushanyira mapako emuchinhoi Nunurai Jena anoti panyaya inotevera
Mumwe vanhu vaswera vari pabasa nhasi ndiamai Benilda Katsande avo vanoita basa rekutengesa zvekudya amai Katsande vati nhamo yekushaya mari yevana vechikoro ndiyo yaita kuti vasazorore nhasi izvatsigirwa nemumwe mugari anga achishanda nhasi vatanaka mucheri avo vati vakasashanda mhuri yavo inofane nzara kunyange vakawanda vanga vari kumabasa kune vamwe vakwanisawo kuenda kunoona mapako emuchinhoi vachifara nemhuri dzavo vaagape chiyangwa avo vanga vachifara nemhuri yavo kusanganisira baba naamai vavo vati kunyange zvinhu zvakaoma vechidiki vanofanirwa kushanda nepavanokwanisira kuzviriritira kunozivikanwa nevakawanda kuti kungwavha ngwavha
inini kumbaizi hangu chandoda kuvakurudzira ndechekuti ngave maopportunity seekers you have to capitalize kumaopportunities usangochema navanhu uchingoti nizvakaoma unoona uzoona kuti pamwe unonongochema uri wega nevamwe vachitongovhangovha zvichitoende
vachiyangwa vati vechidiki vanofanirwa kuziva kuti zvematongerwo enyika hazvibhadhare sezvo vakuru vezvematongerwo enyika vanenge vachida kuzadza matumbu avo chete
ndichatoda kusimbisa maizi anisha kuti varume zve politics hazvibhadhari vanhu ngasangochema kuti hanzi president vazoti tida kuti uyapinde vanhu ivo kunyange vakapinda ka hazvida kuti ivo zvichaunza zvikafumba mako kana zvichachinja zvinhu zvemumba kwenyu bhikozi ivo vachapindawo vanononga vachitota munhu haatongorova pabasa kutongotsvaga varungwa vangwavo sezvatiringoitawo saka is better kuti munhu utsvage zvekuita ungwa vangwavo uchiona kuti ungaite sei uchikubata pachawo munhu usamirire kuda kuda kuchema nevamwe
nyanzvi munyaya dzezvemari vachishanda neGrim Finance vaGilbert Mponda vati zvinhu zvakaoma munyika asi pane vamwe vashoma vanokwanisa kuenda kuhorodhi nekuti hazvingabva zvaomera munhu wese munyika
kune vari kuzviitira mabasa emaoko ndo vaya vauri kuona kuti kuti munhu amboende kumba ati asvipa horidhe iwe kana uri kumba wakarara zvinenge zvichireva kuti basa rako rariri kumbawo rakarara nokudaro unenge uchitomanikidzirwa kuti unge uri pabasa musi neupi uchishandira mhuri yako vashoma vavo muri kuti vari kuenda kumadziholidhe kunana chinhu yekeusi nekumwe kwakadaro nyika haingabva yati munhu wese ari kuchema kune vamwewo vanenge vakaitawo rombo rakanaka mune zvavanenge vachiita
kunyange mapurisa akazivisa kuti vanhu vasapembere kusvika kwegoredzva nekuputitsa mafirecrackers vanhu vakawanda havana kuteerera kurudziro iyi ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vagari vemudunhu remasvingo vanoti havana kunyatsofara zvakanaka rwendo rwuno vachipemberera kutanga kwegore idzva nepamusana pekuti hurumende yakavhara nzvimbo dzekutandarira pamwe nenzvimbo dzinoungana vanhu vachinamatira kusvika kwegore idzva. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha wekwamucheke vajohanes Chihwani vati vakapemberera gore idzva iri vakasungikana sezvo vaidzingwa nemapurisa munzvimbo dzekutandarira.
Mugore idzva takapinda zvakanaka asi samaradyairi rataita kuripinda gore dzvairi tapinda tichicerebrata tiri kumabhawa nevamwe tisina kuiswa tisinaitwa sehuku kunzi ndai muzvirugu asi takangozvoshiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo tikaripembera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyange tatisingaridziri maredhiyo asi takanakigwa.
Vemakereke vanotiwo mutemo wakaiswa nehurumende wakavatadza kuti vapembere kupinda mugore 2022 nenhengo dzechechi dzavo vachiita pungo dzemakore mazhinji vachishumira nekutenda Mwari nechipo cheupenyu. Pastor Kava Mugwadi vekereke yeChrist Life Church vati kunyange havo vakarambidza kuita pungwe vakaungana kwenguva pfupi nevamwe vavo vemukereke vakapemberera vachinamatira kusvika kwegoredzva.
Dambudziko rinondineta nderekuti zvinhu zveZimbabwe mitemo inoiswa neZimbabwe inoita sekuti yakanyanya kumakana nechechi chaizvo kudarika zvimwe zvinhu zvose uye mapurisa acho anotaridza kuita sekuti vari kushandiswa kugwisana nechechi kudarika kushandisa mutemo pakugadzirisa zvunhu.
Mumwe mugari vabhiliyati mweni vati vakapembera gore dzva iri vari pamabasa vachisevenzera mhuri dzavo.
Ini mukoma ndikangoti anonyatsopembera gore dzva zvakanaka nenhaya yekuti ndandirichi pabasa pabasa kudaro anonyatsota sei kufara kasina ndakangofarira chinhu wani chekuti ndaikwanisa kuita sei senzera mhuri yangu ndikwanisa kuita sei kudya ichiguta asi ndakafarira chinhu wani chekuti ndandiringoriwo kuti pabasa andinakwanisa kumanikidzwa kunzichi mafara atase apera sekuitwa kwakaitwa vamwe vanga vari mudzimo dzokufarira nemudzimba umu vakangonzi hakuchadiwa mafirecracker chindai kumba murara kufara kwenyu atase fara asi ndinongotenda Mwari nokuti akandichengeta gore rese ndakwanisa kuriritira mhuri yangu gore rese ndichiitengera zvainoda ndinotarisira kuone gore rakanaka ndikwanise kuivakiro imba ndikwanise kuwana pokugara sezvinoita chi vanove vamwe.
Vagadhinunha vemumusha wekwamakonese kwagutu vati kunyange vakatadza kuungana vazopemberera zuva iri nemhuri yavo vachidya zvinonaka nekushanyira dzimwe nzvimbo dzazovhurwa nhasi masikati.
Tinotenda Mwari zvikuru nekuda kwegore dzairi ra2022 new year iya aiwa tiri kufara nenhayo yokuti mvura yakanaya mvura iri kunaya saka tinotarisira kuti icharamba ichinaya chinova chinhu chakakosha zvikuru because nokuti Nasi semuswe nyu yeso. Ticha skwela pamba tozombo buda buda hedune wana. Tika shika opa ne moto ndona kuti ticha wa goche rao. Shukuru taida kuti ticha genyama embuzi. Wambo gocha. Tika zozo kwa kumbao. Tozombo wabiki rao kujika kwa wanoona kuti ya kusuke maswa yese. Saka tukufara singa ite tukutenda mwari.
Vatale nishivange vati. Waka zupachi sungo. Chekushanda zunesimba gorerino. Kuitra kutivasimu ziro upenyu wavo. Uye wanita yasira kutufu. Mwenyika uchange wakana akamu.
Iche kutanga tulakutenda mwari wakati chenge teza. Munguwa ino ya kauma chaizo ye COVID-19. Takapinda 2022 shakanaka. Tiliwa penyu, tiliwa tanu. Tinotari sila wogu. 2022 ulichawa wogore. Ere mime mikana. Yatisina kwanza kuwa na omu na 2021. Mikana yeku zivanduza. Kana yego wanduza ifi ni nyika edisha ye Zimbabwe. Rungono kutisunushaka uma mkurarama anda COVID-19 asiti. Nungo shuvira kuti. Shichare luka gorerino. Shigoti tro shakanaka.
Amai chieza shere ni vati uo wakafara ni kupina mgorezwa. Uye waka uzwa ukereke kwa kuti. Gorerino ndire kushani sama oku. Nekudara waita chisungo che kushanda zagasi imba.
Saka muna 2022 tinongo shuvira kushanda zvine simba setimu kana ku 2022 sitakatoudzwa kunzi gore remaoko anoshanda zvinopera kana kuti zvinobatika. Saka muna 2022 ndinoto shuvira kuti ndichashanda sezvinoreva shoko ramwari zvinobatika. Uye ndinoshuvira kunyangwe nyika yedu yeZimbabwe kuti zvinakire vanhu vararame zvinovafadza. Vachinenge tiripo mwari vachititira zvakanaka.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti denda reCovid-19 richapera gore rino kuita kuti upenyu hwavo uhwanga huchikanganiswa nedenda iri huite zvakanaka. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevatereri veStudio 7 muzuva ranhasi regore idzva ra 2022.
Maybe it's much too early in the game. But I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year? New Year's Eve.
Jarangu ni tatafazo gondo. Dinova kumuri yuka gondo kwa pasera. Mudunu lawasi chumombe. Mabuku mashana makonezi. Inoti mufaro kumuri ya Zimbabwe. Muri yuka makonezi. Kupinda mgrecha. Nushira ibudiriro. Patarisira umuwe na umuwe ya nayo. Nutarisira upenyu. Jiti ngati wene upenyu. Wakapa mjiru. Kutenda mwe Zimbabwe.
Kiriku cha makorokoto kumwana wangu wakazarwa huyu kuna Timani makorokoto ne mudi ese kwa gonese ndichitenda vana ya dzanzi yangu wose vanondichira zvose zvakanaka ara chaizvo nevana vangu vanomaichaipa vana mai nyambuya ndirifarisa kuti vakova riasi. Farisa, aburi yose kwa gune zimufara chaiko chaiko kwa mchamba. Kifarisa wana jinia. Yese wana ya zanji yangu mwa farisa. Wana tendai. Ndai mufara ere ini wate zabondo fara kuzo. Kufarisa nga jere kutu nga jere zanji mufara na wate ete. Kiki mufara. Kifarisa wangyora mga jina ja. Mufare za kanaka na chaikoko.
Magadi ya mazangu ini ndinoitwa George Zidzai ndinoda kukorokotedza vanhu vanotevera ava kupinda kwavakaita mugore idzva ra2022. Chokutanga ndosimukana kananga kwagutu kwabhasera murai norokwa Zidzai kwamakonese ndichiti baba vangu Elias muri sei sei. Ndosimukana kananga kwamurambinda ndichikwadzisa mai vangu vachihera pamuramida growth point mamuka sei mama. Ndosimukana kananga Slovena pacrossroads sei munyaradzi zviri sei sei pacross apo uitirwe zvakanaka. Kana mwari haleluya.
Makadini, inindoitwa seti pasi mpindu, ndo gara kuchitungwiza. Na kushivira ugora na kanaka la 2022 kukene ajezi yangu Simba. Na mama wangu varugu South Africa na mai guru varugu St. Mary's na nagasia na bamkuru. Pavene gore la kanaka.
Ayo, anga ari mashoko eva tiere rive Studio 7. Vachitaura zvipa moyo pavo muzuva ranhasi rekutanga kwegore ra 2022. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa varumbidza nhasi mabasa akaitwa namuchakabvu Archbishop Desmond Tutu apo vanhu vemuSouth Africa vanga vachionekana nemutumbi wemufi. VaRamaphosa vati vaTutu igamba rakadzusa udzvanyiriri hweutongi hwekusarura ganda hwaive muSouth Africa. Mukuru weRoman Catholic Church Pope Francis vaparura urongwa hwavo hwegore idzva vachirumbidza madzimai epasi rose vachiti madzimai aya ane unyanzvi hwakadzama hunobatsira kuunza runyararo pasi rose. Vatiwo mhirizhonga inoitirwa vanhukadzi chitadzo chikuru kuna Mwari. Yasvika nguva yekuti tochipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekutanga gore rino ra 2022 tine hurukuro naamai Rosemary Uragu avo vakawanikwa vachisiwa vari chirikadzi asi vakashingirira vakakwanisa ivo kutumira vana vavo kuzvikoro imo muno muAmerica.
Chekutanga chandingangotaura ndechekuti zvinhu zvose zvinoitwa naMwari. Ukaziya wekuudza maproblems ako hazvikonetsi. Unotanga wataurira Mwari zvaunoda, Mwari vanokuitira zvaunoda nemwoyo wako. Ndakaseenza vazhinji vachitaura kuti ndofunga vanopinzirwa chikoro naanenge, ndofunga vanopinzirwa chikoro naanenge, asi hakuna murume anogona kupinzira vana vako chikoro because iye kumba kwake ane asiri kutombozvikona. Takaseenza tichiita zvemaflea market, tichiita sei kusvika vana vangu vapedza chikoro, vapedza high school yavo vari kuZimbabwe. Musikana mukuru ndiye akatanga kupedza, anonzi Martha, akauya kunoku angasvikara kuWashington DC. Tikatengesa zvinhu zvese zvataive nazvo zvatatasiyirwawo nababa kuti timubhadharire maschool fees kuti auye kuno kuchikoro akwanisewo kuita. Akaita associate degree rake akapedza, akaita bachelors yake akapedza. Chandingangoda kutanga kutaura ndechekuti Mwari vakanditungamirira nekuti vana vangu vakatanga kugona kuchikoro. Handina mwana akambodzokorora, handina mwana akambosupplimenta, vakangobudawo zvakanaka sezvandambotaura kuti zvinhu zvese zvinotaurwa kuna Mwari zvinoudzwa Mwari. Wechipiri ndizvozvo, akapedza high school yake pamazwa weboys high. Vana vakambei vari pamaprivate school but pakashayika baba vavo, ndakavabvisa ndichivaisawo kumamission schools andaikwanisa kubhadhara. Akaitawo form 6 yake akapedzawo, akapasa akabudawo ne 14 points dzake kusvika aendawo kuAmerican Embassy umva anopuwawo student visa umva auya kuno kune chikoro. Wotengesa futi zvinhu zvese. Chandakagona kungosiya imba nekuti ndaizivawo ndomandogona kuzogara nevana vangu. Umva auya kuno umva vatanga kuchisenza vachienda kuchikoro, vachisenza vachienda kuchikoro. Iwewo semubereki uchikurudzirawo,
ikurudziro ipi yamaipa vana panguva iyo manga muri kuwanikwa imi muchiedza kuunganidza kuti vange vari kuno kuAmerica imi muri kumusha kuZimbabwe?
Ikurudziro yandaingopa vana ndaitaurawo semubereki, ndaitaura mashoko akasimba kuti ngatirege kukanganwa zvatakaendera kuAmerica. I know inda ndisandambouya kuno asi ndaingonzwawo nevaka vakamboya kuno kuti kuti kune zvinhu zvese. Saka endai taurira vanhu vangu kuti musatarise zvinhu zvese zviri ikoko. Tarisai chinangwa chenyu chamakaendera kuAmerica. Ende musakanganwe kuti kuno kune vamwe vanomuna venyu nemi mai venyu. Saka mukakanganwa kureva kuti tinenge tatopererwa. Hapana umwe anokwanisa kutibatsira ndokurudziro yandaingovapawo.
Zvakazofamba sei vana vaapapi pari zvino?
Vana vangu iye zvinoizvi. Wechitatu akapedza high school yake anga ari paSaint Dominic's. Akapasa akabuda une 13 points dzake. Akaendawo kuAmerican Embassy akanopuwa student visa. Anga akubatsirwawo nevava vakauya kuno kudhara, omba uya kuno. Asi chandakaona chaiita vana ndechekuti time yavo yavakauya kuno. Pandakazouyawo kuno ndikaongorora zvendakaona kuti zvinhu zvazvakaoma, hazvazvisiri izi sezvazvave iye zvino. Nekuti vana vakasenza mabasa ese. Mukomana wangu mukuru akauya kuno uku aisunga matroli paWalmart nepaHome Depot. Hazvina basa kuti kuri kutonhora kana kuti kuri kupisa. Ndobasa rake raiita. Asi aitokwanisawo kunditumidzira kamari kumusha yekuti ndikwanisawo kubhadharira vamwe vana vari kumusha. Kusvika vana vaiva wechitatu azouya kuno. Uyu wechina uyu, wechina zvazvakaoma. MaAmericans havana kuda kumupa visa. Vakati hatisi kumupa visa because tikangomupa visa kureva kuti iwe hauchadzoki. Ndakaenda 7 times kuti ndinopuwa visa but vakaramba. Asi ndoda kumbotenda Mwari vari kumusoro kudenga kuti munhu ndiye wamaona anga ari kutaura kuti akagraduata musi weFriday, akagraduata nemasters yake anga achiita MBA.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Rosemary Uragu vari kuTexas kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ndichiti muve negore dzvara kanaka kune avo vakateerera.
Nokuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri, asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Rachel Tondiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemutungamiri wePatriotic Zimbabweans vaCharles Mutama. Tinokutambirai nemufaro vaMutama.
Ndinotenda zvikuru mukoma Rachel Tondiri nekuti pamukana uyu.
Vamutama, mungaudza vateereri vakateerera panguva ino riri zuva zvakare regore idzva kuti chii chakapa kuti muumbe bato renyu rePatriotic Zimbabweans?
Ndinotenda mukoma reichoto. Tichitarisa mamiriro akaita nezvematongerwo enyika muZimbabwe, ini nevamwe vedu vePatriotic Zimbabweans Party utungamiriri takaona zvakakosha chaizvo kuti tiwanike tichiyananisa vana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa nevari munyika yeZimbabwe kuti vawanikwa vachikwanisa kubata pamwe chete munyaya dzezvematongerwo enyika nekuvamba rimwe bato rinowanikwa richifambidza nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete nekukwikwidza munyaya dzesarudzo dzezvematongerwo enyika kuti tiwanikwe tichigadzirisa zviri kunetsa munyika yedu munyaya dzeupfumi nemunyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete sezvizvarwa zviri mhiri kwemakungwa nezvizvarwa zviri muZimbabwe.
Vamutama, muri kutizvo muri kuda kushanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika mukuunza ashanduko muZimbabwe. Imi vamutama mune nhoroondo yezvematongerwo enyika, muri nhengo yeMDC. Chii chakapa kuti mubude mubato ramakabatsira mukuvambwa kwaro?
Zvinoitika munyaya dzezvematongerwo enyika zvangoti zvakangofanana nekukura kunoita munhu. Unosvika pane imwe nguva yekuti unozo wanikwa uchikura mukufamba kwako munyaya dzezvematongerwo enyika. Obva wati, inini ndakuita sei ndakufamba rwendo urwu nenzira iyi. Saka naizvozvo ini ndakaona kuti ndawanikwa ndichikura munyaya dzezvematongerwo enyika nekuti panguva yakareba chaizvo ndaive munhu aishanda ari ndingati behind the scenes munyaya dzezvematongerwo enyika kudzamara ndazenge ndazokontesta muMDC Alliance maprovincial elections. Asi ndakaona kuti nyaya dzo matongerwe nyika dzeZimbabwe dzakuda mangwe maonero nemabatiro mangwe anopa matunano chakakura kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri miriko makungwa zvibata pamwe chete nezviri muZimbabwe.
Munga jekesere vamutama kuti izvo muonero wamuri kutaura uyu wanga wasiyana nemaonero eMDC.
Kana ndichiti muonero wangu wanga wasiyana, ndinonge chitaura panyaya dzezvekubatana nevamwe vemamwe mapato nevamwe vari mune mamwe masangano akasiyana siyana, angave asiri ezvematongerwo enyika. Mapato akangosiyana siyana, angave machechi, angave non-governmental organizations, zvingave zvizvarwa zveZimbabwe zviri miriko makungwa, tichiumba Zimbabwe tichiti isusu. Isusu semaZimbabweni tisu tinokwanisa kugadzirisa zviri kutinetsa munyika medu, kwete vekunze kwenyika. Zvikuru sei kana tichigadzirisa zvinhu zviri kutinetsa munyika yedu, kana tichinge takundikana tingatotaura neve muSouthern African Development Community, kana vachinge vakundikana toenda kuAfrican Union, kana ichinge yakundikana toenda United Nations.
Muri kutaura nyaya yekubatana vamutama, muri kureva here kuti musuwo wenyu wakavhurika kuti mubatane nemamwe mapato, kusanganisira iro bato ramakanga minaro oro ramakanga muri reMDC mukuona kuti zvo Zimbabwe yasununguka?
Kubatana nemamwe mapato chinhu chakanaka chaizvo, asi kubatana uku kubatana kuti tigadzirise nzira yekuti tisave nemakakatano amunyika. Asi kana pari pakukwikwidza zvinosiyana siyana ubatanidzwa wacho, nekuti zvinoenderana nekuti yatinoti ideology yaya munopindirana here. Isusu sepatriotic Zimbabwean party, we are a nationalist party, we are a centre-right political party. Saka tinoona vamwe vedu ava vemamwe mapato vari maliberal, saka zvinozoti netsei panyaya dzeideology.
Vamutama, kune vanhu vakawanda vanoti kupinda musarudzo dzemuZimbabwe hakuna zvazvinobatsira, nekuti kunyange ZANU-PF ikakundwa haibvumi kupa masimba kuvanhu vainoti havana kuenda kuhondo. Munozviona sei?
Isusu sepatriotic Zimbabwean political party tinoti isusu sarudzo dzakakosha zvikuru kufambisa nyika yedu mberi munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzezveupfumi, uyezve zvinobatsira kuti tisawanikwa tichipinda mumakakava mamwe anopedzisira asvika kunyaya dzehondo chaidzi. Saka sarudzo dzakanaka, ndo dzakarwirwa one man one vote, saka dzinofanira kuenderera mberi dzichiitwa. Isusu sepatriotic Zimbabwean party tichakwikwidza. Chakakosha ndechekuti kana zvichinge vanhu muchinge makwikwidza zviya izvi, munofanirwa kumiririra vanhu vakusarudzai kurwira kodzero dzenyu dzavanenge vakupai, vakusarudzai kuti muwanikwe kuti muri muparliament kana kuti muri mustate house. Saka zvinoda kurwira kodzero dzevanhu pamwe chete nevanhu. Kana zvichinge zvaitika chaizvozvo kuti bato racho rinonzi reZANU-PF raunga richipiridzira kana kuti tichishamisa chisimba chekuti aiwa vakarwa hondo ndivo chete vanotonga, hatisi chokwadi ichocho. Vakarwa hondo vakarwira kuti munyika muve nesarudzo dzinowanikwa dzichisanganisa vana veZimbabwe kubvira nhasi zvichienda mberi zvakatanga muna 1980.
Mashoko enyu kuvateereri vakateerera panguva ino uri musi wegoredzva kudai, vamutama?
Ndinoti kune vateereri vakateerera chirongwa chedu chatopiwa neStudio 7 ndechekuti Zimbabwe inoda kugadziriswa newe neni, kuti tiigadzirise tofanira kuigadzirisa semhuri imwe chete. Zimbabwe ndeyedu tose, hazvina basa kuti uri wekupatriotic Zimbabwean party, uri wekuMDC alliance, uri wekuZANU-PF, uri wekunational constitutional assembly, uri wekubato ripi neripi zvaro, tese tiri vana veZimbabwe. Isu vana veZimbabwe tisi tinokwanisa kugadzirisa zviri kutinetsa. Ngatigadzirisei zviri kunetsa panyaya dzezvematongerwo enyika, tigadzirise nyaya dzezveupfumi, tikoshese mari yedu yeZimbabwe yatinokwanisa kugadzirisa nendarama yatakapiwa munyika yedu yeZimbabwe. Tienderere mberi takabatana sevana veZimbabwe tichikoshesa flag yedu, national anthem yedu neunhu hwedu kuti tiri vanhu vatema muZimbabwe.
Avo vanga vari mutungamiri wepatriotic Zimbabweni vaCharles Mutama vachitaura muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti havana kupemberera kusvika kwegore idzva sezvavanoita makore ose, vachiti vanga vachizviitira havo mabasa avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti muve negore idzva ra 2022 rakanaka kwamuri mose.